Manera kana kamuri ya Zimbabwe ino Studio 7
tichitefenyura tiri mu Washington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manhero akanaka vateereri, tinosangana zvakare manhero anhasi uri musi wechina kunyana 14 2018. Makateerera kustudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Evans Zininga, ndiri muWashington DC ndichiti yezvinoi zviri muchirongwa chanhasi. Vamwe vabereki vanonzi vave kurambidza vana vavo kuenda kuzvikoro muHarare zvichitevera kufa kuri kuita vanhu nechirwere chekorera muguta iri. America inoti zvirango zvicharamba zviripo kudzamara hurumende yava munangagwa yava kuremekedza kodzero dzevanhu. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Vamwe vabereki vanonzi vave kurambidza vana vavo kuenda kuzvikoro muHarare zvichitevera kufa kuri kuita vanhu nechirwere chekorera muguta iri. Nekune rumwe rutivi, vagari vemuHarare vari kukurudzira hurumende pamwe nekanzuru kuti vagadzirise pombi dzinotakura tsvina idzo dzakabva dzvuka munzvimbo dzakawanda muguta iri. Thomas Chiripasi anoti panyaya iyi.
Vamwe vana vanodzidza kune dzimwe nzvimbo dzisati dzasvikirwa nechirwere chekorera muHarare dzakaita seMeborain, Avonlea neGreencroft nedzimwe vanoti vave kusvikira kubatira zvirwere muzvikoro. Mumwe mwana watisingakwanise kudoma nezita nepamusana pekuti hasati asvitsa makore atinobvumirwa kutaura pamhepo ati vamwe vana vatatu vairutsa zvakanyanya nezuro pachikoro chaanodzidza chiri mumusha weGreencroft.
Nasi hatina kuendawo chikoro nekuti pane vana vaingorutsa, saka takutyobatira kolera. Takaudza mama kuti pane vanhu vaingorutsa, zvakanzina mama tisatoendawo chikoro.
Mumwe mubereki ane vana vaviri vanodzidza pane chimwe chikoro chiri musha weAvonlea, amai Tutsirai Majekuza, vanoti vave kutyira kuti vana vavo vachatapurirwa chirwere chekorera nevamwe vana vanogona kunge vane chirwere ichi. Avo vanodzidza pachikoro chinodzidza vana vavo vachigara kunzvimbo dzine vanhu vakabatwa chirwere ichi, uye vamwe vakatofa.
Nhasi tatorovhesa vana kuchikoro nenyaya yekuti tikutyiwa kuti vana vanozadzwa kolera. Izvezvi pachikoro pavanodzidza panouya vana vanobva kwakasiyana-siyana, including nzvimbo dzakaita sanabudiriro Glenview kuri kuwanikwa kolera yacho. Saka tatoona kuti bheta vana vasaende kuchikoro nhasi.
Vamwe vabereki vanogara mumisha inogara veruzhinji yakawanikwa chirwere chekorera, vakaita samai Loretta Marimo vemumusha weGlenview, vaudza Studio 7 kuti kunyange vana vavo vasati vabatwa nekorera, vave kutyira kuti vanogona kubatwa nechirwere ichi vozotapurira vamwe kunzvimbo dzavanodzidza kusati kwasvika chirwere ichi, sezvo masuweji azere pose pose munzvimbo yavanogara.
Saka wakati gadzirewo tese tunoita sei? Hatingakwanisi kubatwa nechirwere. Saka tunoita kuti saizvozvo kudai sowakati gadzirira kana suweji kana chii zvakukwanisa kuita sei kupera, nokuti izvo tese muno pambapo wanopagara sei chirwere tichingatadza kubata here zvine zvakaitika nemvura yatiri kunwa. Ndovatigadzirisawo mvura zvese, vaisanyatsoisa mushonga mvura, toona kuti zvinhu zvakaita sei zvakanaka. Manje takagara takadaiso kachirwere chinoita sei chinogara chirimo chinogara chichingotenderera pai muari, saka hachimbokwanisa kuita sei kupera. Tasongokumbira kuti dovati gadzirwa nokukasika. Tototyira vana chaivo vana, nokuti mwana chaiye kuti muchengeteka azviite haachengeteki. Unomuchengeta chirudzii uchibva kunomutsura kuti usaende pamasuweji apo unorwara uchingotendera unomona achi apo. Saka totongokumbirisawo kuti hurumende nevanhu kanzurunga vati gadzirochi nokukasika.
Mumwe mugari wemubudiriro umo mune vamwe vanhu vakabatwa vaine chirwere chekorera valibert mangwavaira vaudza studio 7 kuti havasi kufara nenguva iri kutorwa nekanzuru kugadzisa pombi dzinotakura tsvina dzavanoti dzinogara dzakabvajuka kunyange vachizivisa kanzuru nekufa kwepombi dzinotakura tsvina idzi vamangwavaira vakurudzira kanzuru nehurumende kuti vatore matano akasimba ekugadzirisa pombi idzi vanhu vasati vapera kufa
Kanzuru ne government is for people. They must act so fast nokuti avafanira kumirira kuti vanhu vatanga vafa. Vozotanga kuacta action vanhu vapera. It's very bad.
Zvichakadai Mayor weguta reHarare vaHebert Gomba vanoti varikuedza nepose pavanogona napo kurwisana nechirwere ichi kuti chisapararire kune dzimwe nzvimbo muHarare kuburikidza nekurapa vanhu vane chirwere ichi mumakirinika yekanzuru uye kudzidzisa vanotengesa mumigwagwa kuti vatengesere munzvimbo dzine utsanana.
Chinhu chekutanga chinofanira kunzwisiswa ndechekuti nyika yedu haina mabasa, haina kumira zvakanaka. Dambudziko iroro harigadziriswe neCity of Harare chete, hurumende isina zvairi kuita. Chekutanga ndechekuti isusu tichikurukura nevanhu ivavo hurumende ngaitsvage mabasa, ichivhura mabasa. Ndokuti dambudziko iroro riti otherwise tinongoramba tichienda mberi tichingodzingirirana iyo vachidzoka. But it's a good echo zvezvi tiri kutaurirana navo kuti vachengetedze utano pane zvavari kuita, which is key.
Chirwere chekorera chinonzi chakauraya vanhu 25 kusvika pakadoka zuva ranezuro uye hurumende inoti pane vanhu vane chirwere ichi vanosvika 3,656 padoka zuva ranhasi tanga tisati tanzwa kuti pane vamwe vafa here kana kuti kwete kana vamwe vabatwa nechirwere ichi sezvo gurukota rezveutano vaObedaya Moyo vanga vasiri kudaira nharembozha yavo gurukota rezvemari vamtuli Ncube vari kukumbira veruzhinji nevemasangano ekunze kuburikidza nemashoko avaisa paTwitter kuti vabatsire hurumende nemari yekurwisana nechirwere chekorera ichi. Muna 2008 chirwere ichi chakauraya vanhu vanodarika 400 munyika yose. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Thomas Chiripasi.
Nyanzvi munyaya dzezveupfumi dziri kushora danho ratorwa negurukota rezvemari vamutuli Ncube rekupemha mari yekubatsira mukurwisa chirwere chekorera dzichiti hurumende inofanirwa kukoshesa nyaya dzeutano. Vachipindura paTwitter yavaNcube, mumiririri wekuwadzana East muparamende vaCharlton Wende veMDC vati zvaitwa navaNcube hazvina maturo kana hurumende yakakwanisa kutumira ndege kuti itakure mudzimai wevaimbove mutungamiri wenyika amai Grace Mugabe kuti vaende kurufu rwamai vavo asi ichishaya mari yekubatsira varwere vekorera. Asi mutauriri wemutungamiri wenyika vaGeorge Charamba vakaramba nezuro kuti hurumende yakashandisa mari yayo kubhadhara ndege yakatakura amai Mugabe vachiti vakabatsirwa nevemabhizinesi kuita izvi. Mukuzeya nezvenyaya iyi tabata nyanzvi munyaya dzezvemari neupfumi uye vachidzidzisa kuDenfrey University kuOhio vaElliot Machona kuti tinzwewo maonero avo.
Tingafambisa nyika tichidero here kana kuti isu tagara tinoziva kuti mvura iri kushayikwa munaana Harare kana kuti kana ichiuya icho inouya yakasviba siwa iri kuflowa ichiinda zviri kuitwa naminister zvinhu zvakanaka asi zvaidero zvakaitwa kare tisina kumbosvika padanho ratiri rokuti taakushandisa mari yakawanda kudarika yataidero takashandisa tichigadziridza maproblems asati asvika pakuzouraya vanhu.
Munoona here vemamwe makambani vachiuyawo kuti vazobatsirana nechikumbiro chaminista ichi?
Ndinoona makambani mazhinji achizviita asi nokuda kwamasanctions atinawo neamerica vanogona kuzviita vakavanda vasingadi zvavo kupembedzwa sezvaita econet kana kuti vasinawo mari yakawanda seeconet yapembedzwa ye10 million asi business community nokuti ndo vanoafektiwa kavanoda makastomer anenge ari healthy, makastomer anenge aine mari.
Ndotarisawo vamwe vanga vachitaurawo vari kumativi vachiti hurumende inenge iri kuzvinyanya kuti zvinhu zvavanoona sezvisina kukoshera nyika ndokwavanomanyira kuisa mari pazvinhu zvakakosha seupenyu kudai vochiti vanhu tokumbirawo tiite konde konde. Ameno, munoaonawo sei mashoko aya?
Mashoko andinobvumirana nawo chaizvo ivo nokuti hurumende nemusangano wezanupiefu vanhu vagara kwenguva yakareba 37-38 years vachingo spenda zvakanyanya nyanya kana kubva kuhurumende hombe yazoitwa doko yama minister saka maitira avo iwayo anenge achiripo kuti flasha motikari dzama MP dzama dzishe dzose uku kunyika ichiita problem yemvura nana cholera iyo saka itsika iyoyi inofanira kupera kuti hurumende ngaisanyanye kuspenda mari yakawanda.
Avo vanga vari nyanzvi munyaya dzezvemari neupfumi uye vachidzidzisa kuDevry University kuOhio muzvinafundo Elliot Machona vachitaura vari parunare vari kwakare kuOhio. Zvitoro zvikuru zvinotengesa zvekudya muguta reHarare zviri kutora matanho okudzivirira kupararira kwechirwere chekorera icho chanetsa munyika. Kirimu Dzamiri anoti panyaya iyi.
Zvitoro izvi zviri kuisa pamikova yazvo mishonga yekugezesa maoko kuitira kuti vatengi vatange vachenesa maoko avo vasati vapinda uye kuchenesa zvakare maoko avo pavanobuda. Studio 7 yaona izvi zvichiitika muzvitoro zvakawanda zvakaita sePick and Pay, Bomashe neSpa. Zvinhu zviri kutengwa zvakanyanya mishonga inodirwa mumvura yekunwa pamwe neyekusukisa ndiro. Manager wePick and Pay yekuAvondale vaShepherd Musipa vaudza Studio 7 kuti mishonga inochenesa maoko yava kushaikwa sezvo vanhu vanga vachiita chipatapata kuitenga.
It seems like it's now overwhelmed because in the past that water card was not saving. Now due to this outbreak, everyone wants it.
Mukuru weZimbabwe Peace Project Muzvare Justina Mukoko vanoti sezvo munyika maita dambudziko rekorera zvakakosha kuti vashandirwe vakurudzire vashandi vavo kugeza maoko avo pavanosvika pabasa.
Nedambudziko ratina rori cholera ndofunga at every level tirikungofanira kunge tiri kutora matano anoita kuti tidzivirire kupararira kwekorera. Isusu kumahofisi edu takatorawo danho idiki asi ndofunga rinongoendawo chinhano chakati kurei kuti tiri kungoti vashandi vedu pavanenge vachisvika tichibva kumba hatizive kunenge kuine vanhu tinongosvikawo tichichenesa maoko nemasanitizer uyezve kungofamba nesanitizer yako muhomwe kungoti pese paunenge uri kufungidzira kuti pamwe ndine zvandabata kana kuti usati wabata zvekudya wongochenesa maoko ako.
Mumwe mukomana aramba kutaura zita asi achishanda muchitoro cheBonmashe kuAvondale ati mishonga yakawanda yekuchenesa kana kugezesa maoko yava kunetsa kuwana. Chirwere chekorera chakatanga kubuda mumisha yeGlenview nebudiriro uye kusvika pari zvino vanhu vanodarika makumi maviri vafa nacho munyika yose uye vanhu vanodarika zviuru zvitatu nemazana manomwe vakabatwa nechirwere ichi. Gurukota rezveutano vaObedaya Moyo nemamwe makurukota ehurumende vari mushishiro kutsvaga matanho okudzivirira kupararira kwechirwere. Nyanzvi dzezveutano dzinoti korera iri kukonzerwa neutsvina, kunwa mvura isina kuchena pamwe nekudya zvinhu zvisina kuchengetedzwa zvakanaka. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Kiri Mudzamiri.
Masangano anoshanda akazvimirira achibatsirwa nemagweta anorwira kodzero dzevanhu eZimbabwe Lawyers for Human Rights anoti akazvipira kubatsira mhuri dzine hama dzakashaya nechirwere chekorera kusungisa hurumende nemakanzuru vachiti ndivo vakakonzera chirwere ichi. Godwin Mangundla anoti panyaya inotevera.
Vachitaura nevatori venhau nhasi masangano aya achishanda pasi pemubatanidzwa weCivil Society Health Emergency Response Coordinating Committee vati hurumende nemakanzura emaguta ndivo vakakonzera korera nekutadza kuita basa. Masangano aya anoti hurumende nemakanzuru nekambani yeZimbabwe National Water Authority anosungirwa nemutemo kupa vanhu mvura yakachena kutakura marara pamwe nekuona kuti vanhu vagara zvakanaka asi vari kutadza kuita izvi. Vachitaura vaine vatungamiri vemasangano aya mukuru weZimbabwe Lawyers for Human Rights Muzvare Rose Hans vati vachabatsira vese vakashayikirwa nehama dzavo kusungisa hurumende nemakanzuru.
Tiri kuti isusu hurumende ndo iri accountable, ndiyo inofanira kuendeswa kumatare kuti iripe hazvimutsa hazvo munhu asi vanhu vanokwanisa kuzoita healing kana vakawanawo chavanowana chekubata.
Muzvare Hans vatiwo vacharamba vachidzidzisa vagari kuti vamanikidze makanzuru nehurumende kuti vapiwe kodzero dzavo dzekuwana mvura yakachena nekugara zvakanaka sezvinodiwa nebumbiro remutemo. Vatiwo kana izvi zvikatadzwa nehurumende nemakanzuro vachaenda kumatare zvekare vakurudzirawo zvipatara zvakazvimiririra kana kuti maprivate hospitals kuti zvibatsire zvipatara zvekanzuro nehurumende mukurapa vanhu vane korera.
Tinokumbirawo kuti vanenge vachirana maprivate hospitals vakwanisewo kubatsira hurumende nemagovernment hospitals kuti vabatsire vanhu vanenge vaafektwa nekorera nezvimwe zvirwere zvinenge zvichikonzerwa nekuti vasanganisa mvura yakachena neyakasviba kana kuti vashaya pekurasira zvavanofanira kurasira zvinobva mumuviri yavo.
Hatina kukwanisa kunzwa kubva kubazi rezveutano kuti rinoti chii nenyaya yekuti vachasungiswa sezvo gurukota rebazi iri vaobhadhaya mwoyo vange vasati vapindura mibvunzo yedu pataenda pamhepo. Mutauri wekanzuru yeHarare vaMichael Chideme vaudza Studio 7 kuti ino haisi nguva yekunakurira nanyoka mhenyu asi yekuti vanhu vashande pamwe chete kupedza dambudziko rekorera.
Haisi nguva yekuti uyu ndiye akareswa, uyu ndiye akagona, kwete. Yangu yekuti munhu wese ozoverengwawo kana chirwere chapera kuti wakaita basa repi, kwete kuti wakazoverengwa kuti wakaita basa rekutukana nevamwe.
Pane vanhu 25 vafa kubvira pakatanga chirwere ichi svondo rapfuura. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Mangoja.
Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Filipine yatarisana nekusvika kwedutu mpengo retyphoon Mangkhut iro riri kutarisirwa kusvika munyika iyi nemugovera mangwanani. Dutu mpengo iri riri kufamba rakatora nzvimbo yakareba makiromita anosvika mazana masere nemakumi masere ane mashanu uye richimhanya makiromita mazana maviri nemakumi manomwe ane mana paawa rimwe chete. Hurumende yeAmerica inoti haisi kuzobvisa zvirango zvakatemerwa vamwe vakuru vehurumende kusvika hurumende yemutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa yaratidza kuti inoda kuvandudza mashandiro ayo nekuremekedza kodzero dzevanhu. Mashoko aya akataurwa nezuro mudare reHouse of Representatives naamai Manisha Singh, vanova mutevedzeri wemunyori anoona nezveupfumi muAmerica, vachipindura mubvunzo kubva kuna amai Karen Bass vebato remaDemocrats mudare. Amai Bass vaida kuziva kuti chii chiri kuitika pakudyidzana kwenyika mbiri idzi sezvo hurumende yava Mnangagwa iri kuedza kuita nhaurirano. Asi amai Singh vakati vakagadzirira nhaurirano asi ndokunge Zimbabwe yaremekedza kodzero dzevanhu. Vakati zvirango izvi zvakanangana nekuona kuti Zimbabwe yavandudza mashandiro ayo munyaya dzezvematongerwo enyika uye upfumi nekodzero dzevanhu. Mukuzeya nyaya iyi, Blessing Zulu weStudio 7 abata nyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika Dr. Pedzisai Ruhanya, avo vanoti vaMnangagwa vachine rwendo rurefu kuti vazvisiyanise vamwe vatungamiri venyika munguva yavaRobert Mugabe.
No, muZimbabwe mune dambudziko remareform. Mugabe vakaenda vakabva kukauya vaMnangagwa, but vaMnangagwa havasati vabvisa temo inombunyikidza vanhu, havasati vabvisa maitiro eami okupindira mupolitics zvenyika. Pane zvinhu zvakawanda zvinofanira kugadzirwa muZimbabwe internally Zimbabwe ingevo nedemocratic party. Isu zvisine nekuti maamerikezi ari kutaura nezvemasanctions or not, iripo ndekuti muZimbabwe hamusati maitwa mareforms kumainstitutions edu egovernance. Hasati aitwa reforms, ani haisati yachinja maitiro ayo, inopindira muelections, inopindira mupolitics chisapota zano, inokambeina for zano. Zano haisati yachinja maitiro ayo kumbunyikidza vanhu, haisati yachinja maitiro ayo kubata kudiswa kunoitwa mashoko, akabata mabroadcasting, bata area yetelevision, area yeredio, inozipa malicense kunana newspapers, inozipa malicense amadzavana supamandowanzira. Saka mareforms ariko, mareforms atiri kutaura ti anofanira kuitwa kuti nyika ingevo nedemocratic party. atinobata nza nyaya yedu yekuti kuti upfumi hwedu hunge mberi zvakanaka asi politics dzedu takuopenwa up dzinofanira kuliberalize kuliberalize kwatinoita patuga kuti ikonomi yedu iitwe
asika hurumende iri kuti koiyo America inodei pamuchato wedhongi nebere sei iri kuda kupindira pane zviri kuitika muzimbabwe
Department of International Relations ka nyika dzese dzinodyidzana zimbabwe kana ida kudyidzana neamerica inofanira kutongera neamerica kuti vanodyidzana zei kukwanisi kuti vandaita business neamerica tinotaura kuti mukiti wako bhizinesi zvinoitwa neamerica hatisi but tisatambotaura izvii kuti america yapinde yachiti inobe isu mazimbabwe saka na maelections apera hachamisa vana mai mujuru vana kupe vese vaichaa vanoda reform yezimbabwe electoral commission and mauto haafani kunge achipindira kumaelections achiita zvozvesa
nyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika Dr. Pedzisai Ruhanya vange vari parunhare kuJohannesburg kuSouth Africa naBlessing Zulu weStudio 7. Apo dutu mpengo rinonzi Hurricane Florence rasvika zvine mutsindo mumatunhu eNorth neSouth Carolina. Richibva mugungwa zvimwe zvizvarwa zveZimbabwe zvinogara mumatunhu aya zviri kugadzirira kuti zvisapinda pakaoma. Dutu mpengo iri rinonzi riri kutarisirwa kusiya mvura yemwedzi misere muzuva rimwe chete. Chimwe chezvizvarwa izvi vaTimothy Makore avo vanogara kuCharlotte kuNorth Carolina vanoti havasati vanzwa chizvarwa cheZimbabwe chati chapinda mudambudziko nedutu mpengo iri. Tanonoka wande weStudio 7 abata vamakore kuti tinzwisise nezvenyaya iyi.
Hatisati taona maeffects ayo. Inonzi mhepo yavako zvayo bichana but ndofunga maeffects acho azotanga kuti afecta manheru kana kuti mangwana makuseni.
Kune vanhu vokuZimbabwe vakawanda here?
Ya, mune vanhu vakati wandei zvikuru vanhu varipo vakawanda.
Pari zvino chii chakasiyana nemazuva ese?
Nhasi zvikoro makaunti ese anosarauda area yatiri ese zvikoro zvakavharwa madheke akavhara kumabasa vanokwanisa kushanda from home vakomekedzwa kuti vashande kumba then vaenda kubasa vanenge vakangonzi no anytime vanogona kunzi chiendai kumba kuti vanhu vango vasefu kungova prepared kuti ndingangoti kubva Wednesday magas station akawanda haatorina fuel vanhu vanga vachitenga fuel yeku you know kuzadza mota dzavo vane majenereta vachizadza mani majerican avo
mazimbabwens makambotaurirana here kuti mungabatsirana sei panguva inoiyi
tine WhatsApp group yedu yatinayo saka vanhu vanga vachitoshare maideas ipapo vamwe vatoshana navo tachingotaurana kuti tobasa kuti tisaedza kuda kuzita magamba
paZimbabwe pachengetedzwa sei
kungotoya kungobvisa zvinhu zvese zvinokwanisa kuti zvive manhingi maprojectiles kuisa mumba nekuclear everything like kunonzi maflower pots inonzi mota dzatachipaka panze mazuva anosi tichange risama patapaka mukati you know mabhini kuisa kumasure tinoko kuri covered kuti pasangotani zvichasanda semaprojectiles kana mhepo yavo
avo vanga vari chizvarwa cheZimbabwe chinogara mudunhu reNorth Carolina vaTimothy Makore vari parunhare kuNorth Carolina kwakare natanonoka wande weStudio 7 Yashika nguva yekuti timbonzwa zviri kuitika pasocial media.
Pachirongwa cheLet's Talk ngatikurukurei nhasi tanga tiri kutarisa dambudziko rechirwere chekorera icho chapfunya chisero muguta reHarare nekune dzimwe nzvimbo munyika. Regai tiende kuvatsigiri vedu tinzwe kuti vanga vari kuti chii pamusoro penyaya yekorera.
Ndiri kufanira ndiri kuno kutafara kumabhuku kuHarare. Kunoku zviri kuitika ndezvekuti munoona kuti nyange korera kuno kuti hanzi yatanga kubata vanhu ikatopedza vanhu vese nekuti mvura iri kuwanika muzvibhorani iri kubva muzvibhorani zvekuti kubva makuseni. panenge panenge queue panenge panenge mutsetsi zvekuti panenge pakazara zvimabhakets zviya vanhu vachividzana kuchera mvura zvekuti nyange munhu akauya aine utachiwana hwekora zviri vati vanhu vese munharaunda vanopera nekuti mvura yachona yekanzuri mumatepe haibudi mvura vari kuiwana kubva muzvibhorani muzvibhorani zvachona hamuna utsanana hurimo nekuti vanhu vanenge vachiita nhengenhenge vachirwira mvura nekuti muzimba munenge musina mvura aye vakakwanisa kuti mvura yachona ibudewo matepe tist kana ikabudayo svondo kana 2 weeks zviri nani uye ichiwa mvura iri treated mvura irimo zvekuti inenge isina mishonga yakakwana plus nyange vanhu vekuno kwamwe vachona vane matsimi yayo yekuchera mumamisha yayo kunochera tsime pamba of which parutivi panenge paine toilet saka muchaona kuti mvura inenge isina utsanana hwakanyatsokwana saka kurudzirei nzeve kuti dai yekli gavhmendi iripo kaitangoita kuti wane mvura matepe uyezve mvura yachona ive mvura iri treated
muri kutaura naGodfrey Dongaronga Harare Zimbabwe ndiri kumont pleasant hive isusu tiri kushungurudzika vamai nekuti zvatiri kutarisa izvozvi tine hurumende nyowani asi zvichiitika ndezvekuti hurumende nyowani iri kutengera maats emota nyowani dzekuti vafambe nadzo zvinhu zviri luxurious vari kupa makit mota dzavanoda asi vanhu vari kufa izvozvi zvine vana vasi kuenda kuchikoro zvinhu zviri kutishungurudza semazimbabweni saka tanga tichikumbirisa chaizvo kuti dai vamunangagwa nehurumende yavo vanga vakwanisawo kutora vanhu sevanhu vakavavhotera
nokutaura nakudzai kumarondera so far we havent had any issues to do with the cholera here in Marondera but your yemuzimbabwe irofanira kuti iimprove zvimwe zvese zvingazouya kumashure but mishonga muzvipatara ngaiwanikwe so that munhu anenge aita victim akaendeswa kuchipatara anofanirwa kubva awana mushonga obva apora kwete kuti munhu anoti aenda kuchipatara asi obva afa ndo zvatiri kuramba izvo zvatiri kuti hurumende yedu itibatsire nazvozvo
ini ndini Marvelous Mhlanganyahuye ndiri muWashington.
Mitambo yenhabvu iri kuenderera mberi muHarare sezvakarongwa zvisinei nekuti munyika maita dambudziko rechirwere chekorera. Michael Kariati anoti panyaya iyi.
Mutauriri wekasolaga Premier Soccer League Mzvare Kudzaibare vanoti mitambo iri kuenderera mberi muHarare semarongero avakaita. Mzvare Bare vanoti vePSL havasi kuona dambudziko riripo nekuenderera mberi kwemitambo iyi. Vachiti ivo mitambo mitatu yakarongwa muHarare iri kutambwa sezvichangoitwawo mimwe mitambo yakafararira munyika mese. Asi Muzvare Bare vanoti vePSL havasi kutendera vanotengesa zvakabikwa mudzinhandare nekuti izvi ndizvo zviri kunzi zviri kukonzera kupararira kwekorera. Izvi zviri kureva kuti chikwata chengezi Platinum Stars icho chiri pachinhanho chechipiri chichange chiri muHarare muRufaro Stadium mangwana neyadha iyo yakatarisana nedambudziko rekubuda makundano aya. Pari zvino Ngezi Platinum Stars ine mapoints 54, mapoints maviri pasi pechikwata chiri kutungamira makwikwi aya cheFC Platinum. Asi zvinhu hazvina kumirira zvakanaka yadha iyo iri pachinhano chechina kubva pasi pasi point imwe chete pamusoro peNichrat iyo yakabata chinzvimbo chekugumisira pazvikwata zvakatarisana nekubuda mupremiership. Muteveri weyadha vaRobson Dawa vanoti vari kuda kukunda mumutambo uyu kuti vabve panzvimbo inotyisa yavari pari zvino.
Isu tofanira kutohwina kuti tiwane mapoints tisave relegation asi mutambo ndikuona wakaoma asi isi tikurivimba kuti tinokunda mutambo iwoyu Ngezi tinoyerova chete 3 points zvitodzida idzodzo tiwane mapoints akawanda kuti tibve patiri tiende pane chimwe chinhano chekuti tisave relegation amheno vachasara vati siti kuenda tikusave relegation gore rino.
Chikwata cheFC Platinum hachina mutambo wakaoma sewengezi Platinum Stars zvekuti chiri kutarisira kutora mapoints ese matatu pamusha pato neHerentals College mangwana zvakare. Asi Dynamos iyo iri panguva yakaoma yatarisana neshumba yeHarare City muRufaro Stadium. Dimbare yakaita mangange nechapungu nechina mazuva mashanu ichangobva kudamburwa 3-0 neHighlanders. Mumwe muteveri weDynamos vabata ikwaedza vari kutarisira kuti Lloyd Mtasa achagadzirisa chikwata chavo ichi nechimbi chimbi.
The coach is to pull up his socks. Yes, to pull up the socks to get the team. Team I now mira mushe. I now mira mushe that you say it needs to be revamped. Defense, strike force in the boys, our defense in each and every game is sleeping on duty.
Mimwe mitambo iriko yakamira seizvi. Mugovera, ZPC Kariba vs Highlanders. Blower City vs Chicken Inn. Shondo, Chapungu vs Nichrat. Blower Chiefs vs Triangle. Black Rhinos vs Mutare City Rovers. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Kariati.
Nayo nyaya yemitambo tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ngatisanganei zvakare mangwana anokuoneka nemufaro. Ndini Evans Zininga ndiri muWashington DC.
Soku isika tisenda baku VOA Ndebele.